Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11th, 2017. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter MOE frequency and on the 6065 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and its short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Ngibambe izulukandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni ezijeneyo lo ke ngokhiphs tube okhulumayo. Ye namhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi 100 kume ngithi alikhulu sikhangele sihlolisisa ukuthi kambe uMongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu beZimbabwe. Sizwile sibili ukuthi uMnangagwa ubesebenza ngempela viki. So ubesebenza katalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade chai umsebenzi. Kuzobuya ke la malunga edalela eParliament lawa kade sebenza sibili. So ke basebenza nje balaloko kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu beZimbabwe. So asikwazi ukuthi bazayinelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje. Singazi khona ukuthi kungaphumelela yini ejonga ukubona nje.
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanzi shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nekuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwata chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nekuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi havari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nekuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nekuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isi hatigone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita.
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedes Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tide roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, first street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed Greterman's store department. So mm-hmm. it's no longer there. There's pick and pay. Mm-hmm. But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, mm-hmm. I was disappointed. It's so dirty, it's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand mm-hmm. since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent, mm-hmm. to a large extent actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. Mm-hmm. So we cannot say it's due to rains
mm-hmm.
or the weather or anything else.
Mm-hmm.
I think it's just negligence.
Totarisa PJ, tarisa no Zimbabwe, kuti mukati, memazuwa zana. Mapazi hurumende anotarisira kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu mubvamuzana 50% yekuti zvinogona kubudirira pakuitawo 50% yekuti zvinotadza kubudirira nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock zvekuti masivo servants mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10 dzekuma 9 vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusendi kuma 7 chaiko saka kushanda chaiko munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake
nxa sesikhangela ke PJ imali niyakwazi kutula amabhondi nosikonapho so imali leyo iyasebenza yini kuba isebenzi kuba ibamba swili wabona ukuthi nxa umnanga kuyafaka ini kuthiwani khonapho
imali yamabhondi nosi ngiyibonile mpela kodwa kuzananzelela ukuthi abantu abaningi ngabayithakazeleli ibhondi noti bayathakazelela i-US dollar ngokwalo lalapho ngayathenga uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika ngebhondi noti usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike
i-dollar
le-US kunganike linganike bathi vele asilayo ayitholakali i-US dollar itholakala amabhondi noti kuphela
so abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe
hayi abakakhulumi ngikhona khona ngale anzange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwebhondi noti okwamanje
ye so ubamba umlomo khonapho I think you are hearing what Prophetess Jeremiah is saying so basically she actually touched the bond note maybe for the first second time third time
I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe toku gamuchirai pachirongwa.
Tinotenda nemo tinomu chingamudzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichibudisa michero mapazi akasiyana siyana chinonzwa mamwe makurukota atovimbisa kuti haasikuenda kuzororo rekisimusi zvichidanere New Year zvakare kuti vange vachizaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa navamunangagwa munoonawo sei danho iroro munoona richibudirira here
idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anoterera zvoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga paane zviro zvisina zvisingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka apa ndiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi muhurumende ane rakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na 8 pamwe achipedza na 5 kana kuti na 8 o'clock usiku kuti zvinyatse kufamba zvakanaka iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima rito ibasa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose ende tinoonawo zvihamu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari mumakambani zvakare ivi vane mafektori vamwe vane migodhi ndo dambudziko riripo retinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara munda tiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainapo futi munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungova panzvimbo imwe panguva imwe chete ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka vari kuda kuita zvekurima kuita samapurazi kaa mapurazi asi vobva vaziva kuti vaasana mapurazi ndorava basa ravo zvizere vavanomukira na 6 mupurazi munomugwana 5 munomugwana 4 o'clock evening mupurazi vachipinda mumunda vachishanda vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyatse kushanda zvakanaka pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyako abva pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakuti vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana 10 kuti ambomhanya kumunda kumunda kwacho zvangonzi zvangobatwa zvasiyiwa kukwaaoda kumhanya kumuhofisi kuti angosvika anzi asvika kubasa amatisa rejista ndo rimwe dambudziko ratanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zviro zvedu zvinyatse kufamba zvakanaka zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paane zvijari zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa edu nezvimwe zvipi kuti zvakamira sei zvakare ane yetinoti
famaenyeta
mushonga
vazembe ndingokubatai muromo vazembe ndokubatai muromo zvishoma tine muteereri apinda muchirongwa dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidus Jeremiah rambai hanyu muripo mozoenderera mberi tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe makadii vagumbo aiwa tiri wapenyu chirongwa ndechenyu tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukurukurai
ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mupfungwa yenyika mazuva ano noona 7 o'clock chaizvo vanenge vakuvati vamuva etoatomera kuratidza kutiko vari kushanda zvine simba zvaangazvingaitiki pamwe kore apfuura ngabaza kuti zemurumende yetu iripo komu Mr. What's the name there?
Kandemiri.
Mr. Juma Kandemiri. Mkatasa unumende ya kaiswa yuko shima. Mkatasa unumende ya kaiswa wangu wangu haripo wangu shanda kuluke ti local government minister comrade July mwe wakara wa shanda kwa simba pa unumende pa wangu mpina kwa wangu niswa kata proof wangu wangu kuleba
pamwe munhu anga ine musoro wake wagumbo wekuti aigona kuchengetedza mari yake achivaka mansion.
Ya mansion mundai vaka mansion yeye wali bidoni. Ne wewe ni utamira mari wewe wana basi. Eh bisi jonga mari katire zvichokwadi.
Eh
1 million unenge waya wana ku.
Tina proceeds
1 million unenge waya wana ku.
Vagumbo tina proceeds Jeremiah anga ari ku Zimbabwe. Tina praxidis Jeremiah na wa Zembe wari paru nare mune zwa munga wa taudzere tisa utaoneka na nemi
wari kuno ku Zimbabwe
hawa praxidis Jeremiah anga wari ku Zimbabwe ikoko akadzoka kuno asi wa Zembe wari ku Zimbabwe asi kana musina yanyu zvekuva bvunza kana kutaura pane zvava kutsinira pane zvava taura toneka na zvedu wa gumbo topo wangu mukana toti maita basi
kana kudzwa zvakanaka zvanga itaura na kuzvikira nyacho ya pakati
ehe aiwa hapana chakaipa hapana chakaipa ndinotenda zvikuru tichakupa imwe mukana vagumbo
mende
taraiti eh thank you so much Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says that from the minister is what PJ was saying that the minister is in the office as early as 7 a.m. Mm-hmm. And the same applies to his team, and he singled out Minister July Mwe, who is the Minister of Local Government, whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Chonga, Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls a three-target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Rwanzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is money, mobile money transactions.
Yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge Harare Chirundu Highway Project. This is the project that was being driven by the President. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinamasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. Mm-hmm. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money.
Mm-hmm.
People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money.
Mm-hmm.
So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money,
mm-hmm.
That would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now.
Mm-hmm.
you cannot find any bank that is giving people more than $100 mm-hmm. per day. So the cash shortage still continues.
Mm-hmm. 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 Umnumzana zina masepala wathi ama money transactions akanya asekansile kakhulu so nxa sekuqathanisa le minyaka so abantu bayakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi
babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions la le plastic money ukusebenzisa ama card but lokho bekhala ngokuthi indleko ezikhona imithelo ekhona ikusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu ngabe bayehliselwa indleko yangkhona ikanti ke labezitolo labani labo bakhala ngokuthi indleko yena leyo ikhona la kibo ikho ke ukuze ihambe indleko yena leyo kumele uhulumende angenele
aha
yeah
so angena kona bachoka
maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yes. Zembe, ndakuba taimuromu paya mchende ramberi, but ndrogo na uzo kwa kamuri ndichikanda mvunzo. Itinonzi kwa zilikuta uruanema kuru kota ishkutu wano da kuita, kana so wano tarisi wa kuita. Vamwevane zhiviri statu, so waru kuimbisa. Jimu zato asisi zinu nda mari, ili zikuti wanga wachikwansa uzu shiita. Ya tinga ati capital.
Ndizo zocha isu. Zose zikuta kuita. Zinu nda mari. Nekuti pane vanhu vanoda kubhadharwa pane zviro zvinoda kutengwa pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe mari haine paneti inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa zvinoita kuti mari ivepo ndechekutanga chechipiri mari tinoiwana kana mari dzedu dzetinadzo nenyika yose kunana World Bank kunana IMF kune nyika dzese ikauyawo nemari dzichitibatsirawo batsiri kana ine mari tinowana mari saka nevachinamasa zvemari rakati aiwa ngatiiribe kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yatichekepere yazara mukumuira zviitikisa izvozvo tinotofanira kushanda nesimba ndechekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika chechipiri zvinokosha zvikurusa sezvakataurwa negurukota wachinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose tione ukama hwakanaka tionevamo neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinisi nevamabhengi vawane mikana yekukwereka mari kune dzimwe nyikawo mari inenge ine mutengo wakaderera unoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka saka ichokwadi kuti zvose zvine zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvigadzirise saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikamano netariro yavo nezvaari kukararira zvichange zvichiitwa tinge tichinzwisisa kuti iye zvino nyika yedu tine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe dzeopeni dzemari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda sakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga chechipiri toda kuti tishande ngatishandei nesimba munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka ti vanogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari tinoda kuti tigadzirise.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes, I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IFM, IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kulo Babu Makaya, lafekungani. Babu Makaya, uchona njani? Yeah, itinimpilo lapho khona?
Right, ngapasi focalism lina kakhulu.
Ye, akutuba magaya ukuthi i 100 days zamnumzana mnanga kwa lo hulumende wakhe. Wena ubona njani kono ukuthi bathi sebelungisa lokho kuthiwa i 3 target driven economic project proposal. So kuyasebenza kumba kusebenzi kono?
Well, angazi baba ukuthi njengokwami esikhathini esiningi ngiyabe ngikhangelele inkokhelo esabe sizikhethile ukuthi zizasela njani neziyalandelela njani uhlelo. Kodwa ngibona ngani bangisese eli kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi kuzaphumelela kumbe azophumela ukuthi uhulumende kalaba umnangakwa ngiyena ngiyo kumende ngaleyana kade esefika loba ndizokuthinta ibizo. Angifuni ukukomenta ngithi mina kuzalunga, mhlawumbe mina ngokwami ngizake ngibheke muntu kuzayenza kanjani.
Wena bowufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo?
Ngabe siya ngani, ngabe siyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ufuna ukusebenza ngokuthi izinto zisesaba lokuzenza ukuthi uzawuthi usuphandile kufike kudilizwe kumbe kudonselwe emuva. So imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace siyibone ukuthi icacile.
Aha, sibongele kakhulu mnumzana Makhaya.
Ngiyabonga baba.
Yes, so Junga, what Mr. Makhaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. Mm-hmm. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay, yeah. But before we go to Mr. Zembe, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe, he's our caller. Vastole Magadi. Oh, we have lost him, so you can...
Yes, so Mr. Zembe, just briefly...
Hans Varipo Vastole. Hey, Vastole, it's in Urombo Tata Pesana. Handi tapesa na miyemba ya roundi. Aiwa Amerika hiri nani? Amene imikuri se iko ko.
Tulova wana kisa sa hizo.
Tipe iwo fungwa zeji ba msara pe urukure ati na e.
Inona sukuge vatikambo pa urene I mukana. Tumbo wana zaga di promi sa kuti. Tamba se iyo. Ndiri nani kwa hivyo kumye kutula wakoni wa ndirongo vangu shinti ewa daiva maso jazwa mwuroi ni kamo maumarumi shanti wa tukira mwabara asika kata nisa kuti uwe wala wiki wana mwakulisa ili nilute kutukai daivu napa pane road later location kwebi pane wana nipanja hindi ndipo vai garira ipapo kuti ma vanhu vaingodarika vemushigatika ndinoda vasina mudraise apo vasina dalika nepatina mudraise tichina kuzaita basa rei kataita zvishaiwas basa rei ndiri ino kuma vanhu vanofanwa kuchinda varingodarika vachinzi bhadhara $10 kana vanzi bhadhara $10 vobva vanhu vanyorerwa tiketi ndimwe zivandakamboiverenga tiketi vacho ndikaona kuti hariverengeki chitai chinenge chitaine here chandakanyoke pamava tiketi racho kuti nokuti tirudziva ichishayiwa nokuti asinganyoreke kuti ifaindiriaiamba aripo achimbokontrola mapota zvirina kuti masoja akadzokera ka mabharaki mapota akasara ariea
Asi vasitole tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu. Imi muri kusangana nazvo here?
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamuna vanhu vanotamutoro zvokuti vanozopesa dzimwe nguva vawanzira masoja acho, masoja votsamwawo vovarovaka nokuti vanenge vatsamwawo vanhu vose. Kuti sokuti ini ndinofamba kandinopatrola munyika. Saka ndinoona maroadblock avo ka hapana zvakawanda zvatomboa vanongobuda chipupa asi mapurisa vaitoti avasifamba pamwe nemota yako unofanira kuti famba uine mari kutoziva kuti ndeye mapurisa asi rizvino zvinogona kuboda to boda usina kana simba wambobvisa saka hazviti nani here izvozvozvo nokuti nyange tikavabvisa ndikaa mapurisa tinototanga kutoshungurudzwa kuvetodarika zvatinga kunze tinoshungurudzwa na nemasoja acho
Thank you so much.
I'm going to go to the Bushanda. I'm going to go to the Bushanda.
Aiwa maita basa wa stole, thank you so much. No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said that in most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different. Yeah. So before we go to, PJ, Kumlani, Arunga, and Sherry. Baba Kumlani, yeah, who's on Kumlani?
I got Sudani. Nabalani, Tapona, and Abasalas, Bakona, Abula.
I feel like a cool. So when one of them Nangakwa was a Wednesday, 100 days, Baba.
Ngasuka
ngale sibili 100 days ngkhona wazani zilutshwani ukuthi
ngasuka kakhulu lapho 100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga sifanele ukuthi sivele simgxeke nje sinikeze ifansi simbone njengendoda enesifiso siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ukuyimisela.
Ye, manje ngasuka ngale khumbulani into ezinhlanu sibili nongazifisa. 1 yiloku, 2 yiloku, akutshela uZulu. Kwini okufisa?
Akwaqala nje. Ukuthi avuselele umnotho. Cabanga ukuthi bangavuselele umnotho njengabontanga. Sizozama nathi ukuthi sibe senza ama small businesses, sizama ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani. Then kuzoba le creation of employment. Ma abantu bekwazi ukuthi bayisebenze bona bayenze lokho ongabaphilise elizweni. Yona into yakuqala engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize, simame umnotho, then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani.
Awone ke hayi sibona ngazani kona pho wena uchaze umnotho. Silethe bengane akulungise kube ngakwenza.
Ngibheke kakhulu. Nani libe senistepa down lapho sifike zabasakaza abasha. Sizwe ukuthi bathi.
Hayi siyakuzwa. Sibona kakhulu kublani wathi wena. Thank you, Baba. Yeah, thank you so much. That is Kumbulani. You know, when Kumbulani comes here, he lights up the whole kind of thing, you know, every time. So he says, give Mr. Mnangagwa a chance. Mm-hmm. You know, he's very adamant about that. And he says, at times, this political, I won't mention, mm-hmm. you know, kind of thing. So he doesn't like that at all. But the primary thing, according to him, Mnangagwa must revive the economy. When he does that, he says there are ripple effects. There'll be creation of employment. There'll be all kind of good things in Zimbabwe. So he says, okay, give me a chance to actually do that. Maybe we can go to PJ now.
Yeah, that's okay. She was raising her hand. She reminded me of my days in school.
Yes.
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to, we're saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything, without being scared or being afraid. Ichiringana ne mumbiro remtemo. Aka vakangoita isa izvozvo zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fallen place.
Mbemfuno kuzvezela khona lapo okukhulunywa munomzana Magaya lapo kutenana imithetho yetu yiko lapa kumela qalisele khona ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni ezinenyi angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane nesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni, ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo, ilungelo lokwenza konke okufunekayo ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, Charles, PJ, siyabonga kakhulu. So in terms of you know what this president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza, Mkonza.
Okay. Tina Mkoma Ephraim, wari ku Zimbabwe. Magari Mkoma Ephraim. Siduruka imbichana kubapa radio enyi Mkoma Ephraim.
What is in the
computer? Siduruka imbichana zakare trukunzwa ipa popa radio. Aiwa mani makavhara kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura. Tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matarget avari kutariswa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitomboona. Tinoona hangu vanhu vachingoti hai hurumende ndio hurumende yanga ingoripo. President vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa rese vakanga vari muhurumende yavamugabe, nokuti zvano vamwe vacho ndovaipi ndovaiziva zvikipa munyika saka kuti vangopinda nokuti kuda kutora vechidiki ndinonzwa vangu vamwe vachiti havakangosiya madhara ndoda kungotora vechidiki chete vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo vongovarasa vese vakanga vainavo zvinongozonetsa zvaigozonetsa hazvese zvazvakaita kuna vamugabe vanhu kuti vakanga vorasa vanhu vavakanga vachishanda navo vavakabva navokuondo vese vakanga vavakuvarasa saka ivo vamunangagwa dai vakapindawo votanga kurasa vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvichimberi saka ngati zviri nani timbovapa nguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona tozosanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanoopozawo havashaiti asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mamwe mayuti ainzi mayuti office angasina basa ravaita vaingohora mari mahara vari vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saura auraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure tingatadza kwakuva nechatinobata nokuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyange vaine zvavakamboitawo mumashure munhu anotendeuka ozotanga kuti ita zvakanaka otoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi vanga vari muhurumende yavanhingi ingava kutoshanda vanhu saka ngatimbovapaiwo nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavakaitomisa zvinenge zvaitika hapana chinhu chavangachinja ne2 weeks dzavapinda idzi nokuti chinja yanga yaondo nguva zvokusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuki uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kunozivo vari kumbozama tisingaziyo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nokuti kana uori hwaiitwaka ezvezvi vakuita vachindota kakutya sekakutya mbishazvo
yes thank you so much mukoma Ephraim
saka zvinoneta kuti titi isu tinoda kuti tivabvisetoti havangagoni kuita zvizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupromisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netusi dzavo zvakati taona so
farmaita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka
ndinokutendai baba vangu
thank you so much Gibbs mukoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team. Give them, allow them to try in those 100 days whatever they can produce. He says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced, who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul, who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time. He may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, sir?
We are fine. And you?
I'm good, sir.
Now, tell us, this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa, what is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO-oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa is promising that he has laid out is project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things that we've been experiencing, cash shortages, we don't have a currency of our own, we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something can happen if it is implemented. But the challenge that we've always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. Most of considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan, we take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because this old guard that has been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach, as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone bebukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangele ukuthi abantu phela bayabhala bebhala sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi i-project proposal yami injenje bakuthengisela ijoti even elibolileyo
blueprint
yakhumbula zimaset okay kumnandi okubi nxa kubala ikutsho kwakhe. So kuzobuya ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga, cha akuphumi lutho. So uthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona, so akaboni ukuthi ungaphumani phakathi khonapho. So uthi manje okutsha kuyini system lokho ikhona vele.
Hayi ba ndirokuba ukuthi dzimwe nguva vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yainxa ungezakala kodwa kulashiwa. So uthi sibaleke kuFacebook lapho kuthi abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi Roswell last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo nguJustin Ngwenya uthi ninjani Mthwakazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Uzobuya ke loRuben Ngwenya usekhulumisa umza wakhe lapho uRuben Dlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye abathize ababhalayo sibone wena uRobani khonapho abangabe bebhala-ke
ezindinemthereri ndiyari parunare.
So abanye babuza ukuthi kathi lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele, ngesiShona, langesikhiwa. So bebebuza ukuthi kathi sokungena isiShona lokunye lesikhiwa kuhamba njani. So kumele bebe wakwesikhonoko.
Regathi mbonzi wakuna mthereri anzi pana wanonzi Mkoma Mafu makadi.
Nani Mkoma Jonga mutsizi.
Ndiri mupenyu, ndagona here kudaidza zita here.
Manyatogoni zvezvi ndiri pagoka
pa. Pagokwe nembudziya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Gokwe sauti nemangwe.
Gokwe nemangwe.
Ya, ndoda kutaura pataura na Mukoma Ephraim apo. Vataura chezvezvo kuti vakomana ngativapei nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipoka nenavo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru sezvo vari vanhu vagara vachizvazviita. Ndapapindoi ndiekitiki ndipane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfungudzo yenyika, nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zvishuwa 37 years, but hapani chatichabuda. Saka ndino todai vata andimona kuno kune mangu dai ma vemtema vatibatsira kuna bishop avezvitsine nemtendao vakapisa dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana mazuva matema arikupfuura asi mapurisa hapasi zvaakaita vamwe mapurisa aitora akatobatofuta kuchingidza dzimba dzevanhu panzvimbo yaari kuda iyoyo
inyaya yakamhangara kwamapurisa kai
yakamhangara kwamapurisa asi mapurisa acho hapana hapana chati chaitwa kubva pari zvino kubva October
manje isu dambudziko ratinaro nderekuti hatigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa hatizive kuti yasvikawo papi asi makakwanisa henyu kungoyeuchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisirai wenyaya iye yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisa iwe nyaya yatiri kutaura iyo imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard. You support the young techs, yeah?
Yes, I support the young.
Saka ndewapo vamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki.
Hello?
Vamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki vamungafunga kuti vaiita zvinhu nenzira dzakasiyana nevaripo ivo.
Ndinotarisira kudai vakatorwa nekuti tikatarisa mubapo kubatiri zvamupiefu nevamwe vechidiki varipo hatingamboti vangori vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita ivo vadiki vane varipo but vachiudzokana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda tombotarisa bcause mukatarisa isu vechidiki hatina mabasa izvezvi soro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chidiki vanhu munhu atori akura saka hazvitoshandi zviri maonerangu.
Thank you so much. Mkoma Mafu.
I want to know what's in the border.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafu here is saying he agrees with Mkoma Ephraim, but the way he differs with him is where Mkoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with the international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than what
more than expecting. That's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how do we how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production starts. And when that happens, we might be having a good year 2018 and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days we may not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gave is the political view. You can see politically. So maybe because of that, we can say something, but like I said, it's a wait-and-see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or imports?
Mostly products from South Africa. Because like the Pick and Pays and the Spars, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So, ute ukhangela sibili ezitolo sibili ngaphandle kwe Gritamans engasekhoyo. Ama kulabo choppies lo indawana ezinjalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuzatshintsha yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe baye bayenelisa kuhamba njani?
Locates supporter umnotho wase South Africa ngoba kuma supermarkets lapho engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili yibo o Pick and Pay abo Spar
Choppies
bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa awukuningi asikho ukulungiswa ngase Zimbabwe okutsho ukubana thina locates supporter wa umi-economy wase South Africa.
Kodwa kunye ungabulala enxa uhulumende kamnanga ngokuthi 100 days lezi osiphatheleni abakho.
Osiphatheleni bakhona into bayaphila njalo. Bayathengisa la libhondi nothi lona lelo. Balithengisa le US dollar balithengisa. Kodwa ngingakayikhatshana umngondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomngondo ukuthi abasakhulayo abala lokhuzeni abala ndima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana lawo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutauro wamataura naye angachiti zvangachitema nekuti vechidiki havamo muningirikini hapana ndima yavapiwawo yekuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvekare pane vechi vanhukadzi ava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirikini mugumurumende umu nezvese zvekurongwa zvese zvinotoda vanhukadzi pamwe chete nevechidiki ndinovimba munobvumirana nemi neni sisichipo. Hello.
Yeah, what
is it? Nemi, especially panya yemadzimai. Madzimai haana kupiwa mukana. Handizivi kushayiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ere kuti tine madzimai asiri kumira panzvimbo but ndinoona sekuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka. Also panya yekupa vechidiki zvanga zvakakoshe zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharaki kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu zvino kana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakatiwa ndei zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikatifambe mberi totidzokere kumashure.
Thank you very much, Chipo Nyamwena Mkonza. I think we've just run out of time. Yeah? There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Prasetis Jeremiah, who works with VOA Studio 7, economist Jackson Zembe, and Chipo Nyamwena Mkonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yeah. This is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.